kongresi kuri kufamba zvakanaka takakoka vanhu vanobva kuma 10 provinces navapolitical parties tichionesana kuti chii chatingaita kuti tigadzirise education system muZimbabwe. Asi shoko rina varayiridzi nderokuti havakwanisi kuti varambe vachienda kubasa kana pasina zvaita nehurumende kuvandudza kuti vakwanise kuenda kubasa. Saka vakazvipira kuti kana zvichireva kuramwa mabasa tomboramwa mabasa hurumende ichigadzirisa, nokuti havakwanisi kutumira vana vavo kuzvikoro. Zvikoro zvaakudhura, iyo yavo ichiramba iri shoma iri ku800. Uyezve varayiridzi havasi kuda kukwidzirwa mari, vari kungoti vanoda mari yavo yavaitambira 2018 ichi kumayusa 450 US to 550 US.
Taona vachamisa vari kumusangano wenyu makoka here vamwe vatungamiri vemamapato?
Hongu takakoka zvikuru sei mapolitical parties maviri makuru, ZANU-PF neMDC. Tikatova reminder zvekare kuZANU-PF tichii reminder na vamangwana vanova ivo vakatora kuti vacommunicate tichifunga kuti vachaudza vakuru vavo, asi havasati vatiudza kuti sei vasina kuuya kuda vanongonyarawo kuti havana kuuya. Vachamisa vauyawo, tafara kuti vauya, asi tangovaudza zvekarewo kuti trade union nepolitics zvinhu zviviri zvavanofanira kunzwisisana kuti zvakati siyanewo. Trade unionism iissue yekuti tinolobha for an improvement yemacondition of service kune avo vanenge vachitonga, uyezve tichifunga kuti vanodawo kutonga vakurudzirewo hondo dzavarayiri.
Saka pacongress apa panosarudzwa umwe utungamiri hutsva here wept univet, zvinofamba sei?
Hongu, panosarudzwa utungamiri hutsva. Vanhu vakadamwa kuti vaise manominations, saka tiri pakuti tivhure manominations akatumirwa achakavharirwa muenvelope. Vokondesa all the positions pana asati aona kuti envelope yakavharwa iyi inei.
Zvinoitwa riini izvi?
Zvinoita nhasi.